Vaskala vakawanikwa vaine mhosva yekutaura manyepo padande mutande ravo reFacebook munandira wa2021 vachiti pane mwana aivashaya mushure mekurohwa netsvimbo yemapurisa muHarare. Asi mapurisa akazobuda achiti mwana uyu ainge asina kufa. Kunyange hazvo magweta Vaskala aiva akumbira kumutonga mai Ferris Chakanyuka kuti vambobvunzwawo kumatare ekumusoro nezvemhosva yakabatwa Vaskala vasati vapa mutongo wanhasi. Gweta ravaskala vaHarrison Ngomo vaudza Studio 7 kuti dare harina kupa mhinduro pachikumbiro chavo. Asi pakambosumudzwa nyaya iyi pekutanga nemagweta vaskala kuti aya aifanirwa kunzwikwa nedare, mutongi akati mutemo wainge wachinja asi asingape umbo hwakati chikiti. VaNgomo vabvuma kuti zvindizvo zvaitika mudare.
Vaskala vanzi ivo vanofanira kubhadhara maamerican dollar anokwana kwidza 500. Pamusoro pezvo vaskala vapuwa kuti vagare mutirongo kwemwedzi mupfumbamwe iyo asiendekwa parutivi yose kwemakore mashanu.
VaNgomo vati vachakwira kudare repamusoro rehigh court kunopikisa mutongo nechirango chapiwa.
Hatitenderani nomutongo uyu, hatitenderani nokuti temo wekubhizi unopublisha makosi uchiri muno mumagwaro enyika ino yezimbabwe. Mutemo uyu wakasendekwa parutivi kare kare mugore ra2014 nedare guru reconstitutional court kutesha yavachimakure. Pamusoro pezvo vakazendekwa futi parutivi patesha yahope chiono inova yakafanana neiyo yabatwa navasikara vamusha. Asi high court just zvinamhura vakati aiwa kuti mutemo uyu hausvisibva nahope, saka tiri kuda kungoenda naye kumberi kwedare kuti enzarisai matongero amakaita hope nemacheta vasikara.
Mumwe akambobatwa nemhosva iyi mutori wenhau hope chiono akanzi nedare repamusoro rehigh court asunungurwe sezvo muna 2014 dare repamusorosoro reconstitutional court munyaya yaipomerwa vatori venhau vezimbabwe independent vanoti Constantine Chimakure, Vincent Kaia nemushakabu Eden Withrow rakati chikamu chechimakumi matatu nerimwe kana kuti section 31 checriminal law codification and reform act waityora kodzero dziri mubumbiro remutemo. Asi mutevedzeri wemuchuchisi mukuru wehurumende vajustin uladi vati mutemo uyu wakachinja. VaNgomo vakumbira kudare kuti vaskala vambotsvaga mari yefaindii semunhu aive mujeri kwenguva yakareba. Dare rapa vaskala kusvika musi wa4 kurume kubhadhara faindii uye vakakundikana vanzi vachagara mujeri kwemwedzi miviri. Mukuru muhofisi yezvekubudiswa kwemashoko muZANPF vafarai marapira vati matare emuzimbabwe anotonga asina divi raakarerekera.
Kurereka kwavo kana kugarereka pamashoko avataura tichakuona nekunge vatora matanda epamutemo ekuti nhau igadhe epamutemo. Kana vasina kudaro tinenge tingoti dzingori nhau dzekuti vanhu vavane zvekutsvaka kutaura kumapepa. Tisaziva kwavo kuti ZANPF ringori bato rakafanana namamapato mukati mezimbabwe harina simba rekuita pamusoro pomutemo.
Asi imwe nhengo yesangano rinotsigira vaskala rejobs kala solidarity youth council vaweni mubayiwa vati zviri kuitika mucherechedzo wekuti matare emunyika haana kusununguka.
Iye zvino kana muchida kuona kuti matare edu haana kusununguka, vanhu vanenge vachida kuuya kusolidarity vachida kupinda mudare, asi unowanika vemutemo mapurisa vachishungurudza vanhu vachidzosa vanhu. Tinenge tichitarisira kuti judicial system yedu ndiyo inogona kusunungura kubva munenge zvinei zvinenge zvichitinetsa, asi ndo iri kutotimbunyikidza yacho.
Asi vachitaurawo nezvechirango ichi, mutevedzeri wemukuru musangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International kumabuda zuva nekuchamhembe kweAfrica amai Kanyo Froise vati zvaitwa nedare hazvisi pamutemo sezvo mutemo wacho usiri mubumbiro remutemo asi uchiramba uchishandiswa kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa kunyanya. Sangano reAmnesty International ratiwo hurumende haifaniri kushandisa matare sechombo chekumbunyikidza vanopikisa. Vati zvaitwa vaskala munongedzo wekuti kudzvinyirwa kwevanhu nehurumende kuri kuramba kuchiwedzera. Asi gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti matara akazvimiririra. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.